Nyanzu mrezo upumi vashandi rwi pamwe nevashandi uyeve zvitoro vari kuyambira kuti kana dambudziko rekushayikwa kwemagetsi rakatarisana nenyika rakasagadziriswa nekukurumidza richakonzera matambudziko akawanda anosanganisira kukwira kwemitengo yezvigadzirwa zvemunyika izvo zvichazoomesera veruzhinji. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandirwi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI Vakurai Macheza vanoti dambudziko rekushayikwa kwemagetsi munyika riri kuvabata zvakanyanya zvokuti vanga vakatarisira kuti hurumende nezesa vachakasika kurigadzirisa.
Dambudziko remagetsi robata munhu wese ari muZimbabwe, hakuna angati ini ndiri nani. Idambudziko renyika, saka rinobata munhu wese. Nesuwe vemabhizimisi tiri kuafektwawo zvakanyanya, tisamuongorwa kuti magetsi ari kunesa. Saka ari kubata munhu wese, handifungi kuti pane angati inini hazvisiri kundibata bata.
VaMacheza vanoti nekuda kwedambudziko iri vashandirwi vave kutsvaga nzira dzekuti varambe vachigadzira zvigadzirwa zvavo dzinosanganisira kuti vashandi vashande usiku kana kushandisa moto wezuva kana wemajenareta izvo zvavanoti zvinenge zvave kuvadhurira zvinozoita kuti vasiyire mutoro uyu kuvatengi.
Vamwe vanoshandisa madhizeri jenareta zvimapetrol jenareta kuti mungowana kuinda apo napapo. Vamwevo vavasingaseenzi usiku vakuseenza usiku, vavasingaseenzi paweekendi vakuseenza paweekendi. Ndo panenge pana magetsi, noti kuti pamazuva nhambo idzodzo hakuna hako madambudziko anenge ariko asi ari nani pane dzimwe nguva. Macost of production ako anokwira, saka cost of generating of that productive power inenge yati kurei, but unotoona kuti zviri nani pano kuti uvhare bhizinesi.
Izvi zvinotsinirwa nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera avo vanoti kushandiswa kwemajenareta nevemakambani kunowedzera mutengo wezvinhu izvo zvinozodhurisirwa kuvatengi.
Vatenga bhizinesi ravo sezvoda kuti vaise mitengo iyoyo kuvanhuwo zvavo kuburikidza nekukwidza mitengo yezvinhu.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Chamyarira vanoti dambudziko riripo nderekuti hurumende pamwe nezesa havasi kukoshesa zvinhu zvakaita sekuwanisa nyika magetsi, vachiti panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti magwenya emarasha ashande.
Zvinofanira kunge zvichiitwa ndezvekuti dai taita kuti one colliery yaenda pakuthroto production yecoal, coal iyoyo yoiswa kuBulawayo, thermal power station imoiswa kuMkwekwe, imoiswa kuHarare, magetsi ochigeneretwa from coal opinzwa munational grid.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vakuchera vanoti
zvinotoda kuti nyika itenge kugadzira magetsi akawanda. Pane zvino tinoona kuti pane dambudziko rekuti kugaridza hakuna mvura kuhwange tirikugadzira magetsi mashoma. Ekutengwawo acho atinotenga kuMozambique nekusouth Africa mashoma. Saka panenge pachitoda urongwa hwekuti tinge tichikwanisa kubika magetsi tichishandisa iwo marasha atinayo mvura chero nesola, nekuti tinoona kuti munyika muno muzuva rakawanda zvikuru tinokwanisa kugadzira magetsi tichishandisa zuva, asi zvese izvozvo zvinenge zvichida kurongwa zvakanaka.
Studio 7 yakundikana kubata gurukotaro zvemhando dzemoto vasoda zhemu sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi runonzi riri kukonzerwa nekuderera zvakanyanya kwaita mvura mudhamu rekariba uko kunogaiwa magetsi. Zvinonziwo urongwa hwekuti nyika itenge magetsi kusouth Africa huri kuvhiringidzwa nekuti kambani yemagetsi kunyika iyi yeescom ine matambudziko ayowo, uyewo Zimbabwe inonzi haina nhoroondo yakanaka pakubhadhara magetsi kumakambani ekunze anomboibatsira. Kunyange hazvo vakawanda vari kukurudzira kuti hurumende yevake magwenya emoto wezuva akawanda. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti izvi zvinokanganiswa neuori sezvakaonekwa mune mamwe makambani akambopiwa mabasa ekuita izvi nehurumende mumashure.